Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Mokombei, and Economic Freedom Fighters leader Julius Marie Lema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he's set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition Economic Freedom Fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Mokombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Mokombei is currently at Avenue's clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Lapha ke uStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba ezijeneyo yokuqala siyakhangela ke kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe ajeneyo yabe semhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Sizobona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke umnumzana Julius Malema weEconomic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa ese Blue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So-ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So-ke sizokuthiwa-ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziwa ukuthi sikuyiphi indawo kodwa-ke siboneleke lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala khonaphana kumbe sihlala emochwari yiphi asikwazi khonapho. Kuzobuya-ke uDokotela uMokombei zamkhumbula uPeter Mokombei wakhanyazana wathunjwa ngamapholisa ensida lokhu khona ngale Avenues Clinic lokhu engani uyagula sizwile nje ukuthi kusese kule sikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele ukuthi ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kwahamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking? And all those sort of things.
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation. And like I said earlier, the medical report for on examination, on his examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or he's yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but this card, we are at this card. I'm a big.
Singathi khona kulungiswa khona apha eZimbabwe kumbe kumele kuhanjiswe kwezinye indawo. Singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonokho, Baba Sibanda?
I-toxicology kanenge ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni, leyo ivame ukuyenziwa lakhona apha eZimbabwe. But le khangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini, ivame ukwenziwa eSouth Africa.
That is Dr. Elopis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Yeah, kunjalo ke mavlas.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano padnefenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vaasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Munangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano reDecember 12th movement pamusangano uyu, izvo zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya ya Dr. Peter Magombei yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ataura iye na Dr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombei vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatara. Regai tinzwe kuti vati chii.
Tiri kuti izvo ndizvo ziya vasati va fit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude wezvo nemamwe matesta akaitwa pavari kuti zvibude itova tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudaiwa zvinenge zvinobuda. Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ungofollowa mapropa chanelziwo ekuteedzerawo tichiitita infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nemachiremba ari kumaexamina nemalawyer zvine zvichibvovwa malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo iyi. Yekufamba newheelchair I'm not aware of that. I think mapepanhau anenge asina nyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tingoita kuzivisana mbichana mbichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapera. Ya, anoita nezveutano vachiri muchipatara. Napaererano nenyaya iyoyo zeti tichida kumbomira kuti zvoni tisange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tava kutanga kutiwo tichichiwo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyadzo tikwanise kudzokera mabasa. Situation inototirwadza zvingaite hatidikunge tisiri pabasa tine tichitorwadza zvikuru asi chiremba anenge asina kugutsikana anenge ari.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano waDr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa navana chiremba. Asi vataura ivo pavabvunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pawuche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo. Asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika kuNew York uko kune musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi asi nemusi wemugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uyezve takaona ipapo pana vaHepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regai tinzwe kuti vaiti chii.
I am Hepmo Chidziva, the MP for Highfield West, being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us, you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada, and other places. What's your view of what's going on here?
Yeah, it is something that is so good that the people of America, they've gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. And this is the place that the world leaders must understand the situation of Zimbabwe. Our problem, the problem of corruption, problem of the issue of freedom space, the problem that we are facing of the legitimate crisis. So it is fruitful that they have demonstrated today, and they will be demonstrating even when he comes in here, so that they will understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy in Zimbabwe. Right now, there is a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegitimate leader in Zimbabwe is killing his own people.
We're hearing there, tiri kunzwa apo kubva kuna vaHepmo Chidziva vanova ivo nhengo yeparamende vakamirira MDC vari kuHighfields. Regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF yanga yakabatana December 12th movement, asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri December 12th movement, akwanisa kubata vaJones Musara vanova ivo mutauriri weZANU-PF. PF vachigara vari kuCanada asi vari kuNew York pari zvino regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero, udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe. Saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero. Udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe, nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha. Saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara, masanctions ngaaende, hatina zvatakakanganisa, tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuita budiriro kuvanhu vayo. ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose. Sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete, sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica. Semusangano hatingarambi kana masahwira yedu akauya kuzotibatsira, hapana chakaipa. Asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF, asi zvatinoziva ndezveudi paunhu hwedu. Kana une urongwa hwauri kuita, sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina. Saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo, asi vanga vari varedzi vechirongwa, tisu nhengo dzeZANU-PF. Ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve, udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve, Zimbabwe ibudirire. Kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu semaZimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York pari zvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo pari zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tichange tiri kukuturira izvi kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino. Asi nhasi tine gango, saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr Grace, kwaDr Amai. Dr Grace, nhasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara. Pindai muchirongwa tibva tawanikwa tichitaura nemi Gibbs.
Ye, kunjalo ke Siloma Mundlela Dube ukona kona pake kuFacebook page yetu yeVOA Ndebele otisimbalele umlayezelo wakhe ututhini uti linjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke. Udaba lolu lwesidumbu ungathi sokunobuthakathi phakathi, kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sibhotibhotiswa endaweni ezijeneyo, kambe kwini khonoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina? Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi linjani emsakazweni. Olita, siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke Lobokuthula Seba Ngwenya uthi litshona njani emsakazweni. Ibuhlungu indaba kadokotela Magombeyi, sekungathi uNkulunkulu angangenela amncede lubaba pole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane Kevana loPolat Kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube, siyabonga kakhulu. Lapha likhona zihlobo zethu khona ngapho. Kuzobuya lomunye ke uthi yeyi udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi? So lingakhohlwa khonapho ukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo. Olunye udaba ngolokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ungapha e-United Nations kwele Melika ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babephekapheka ukhetho. So kuningi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya ke lo Malema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela lokho sesibhedlela singazi ukuthi uyasela kanganani. Ulani kwanapa mavula.
Aiwa, tinochingamidza vese vari palive feed yedu pari zvino. Tinatafadzwa Tifa ari kuti please call me ndobvavaisa namba dzavo. Jairos Mhlanga anzi call me ndobvavaisa namba dzavo. Austin Dzepasi ari kuti please call me ndobvavaisa namba dzavo. Stembinkosi Mapedza ari kuti ye call me. Top fan yedu Fraser Chinks Nathan NR Ameno ari kunyora pana pasi anzi kuzoti ari kutaura nani. Imanyonya Konda ari kunyorawo zvakare tinokutenda. Sibangani Ndlovu ari kunyorawo zvakare tinokutendai. Top fan yedu Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Middleburg kumpumalanga. Imanyonya Konda ari kuti ZANU is done with the West. Fraser Chicks Nathan ari kundofunga Ameno ari kukomenta kuti apo ndofunga kuti vari vave ZANU PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvhota. Nyandoro ari pano vari kuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa. Hanzi ngava vige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweans hanzi vigai gamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi, ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari panhare pari zvino rigaitende kwavari. Hello.
Hello.
Hello, caller. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naAustin Dzapasi, ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taura yenyu tinzwe. Muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondoda kungoti bate pano nepapo, but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa seavavo.
Taura yenyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa. Because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yakunzira kutenga 6 pack ye tissue yasenzera mwedzi wese obvunza kuti kosei muchidai munda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwe izvozvo ingave nyika here veduwe.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndawana mukana wokutaura nehurumende ka ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai yangodaira kuti iwewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza ibva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvokutaura.
Aiwa, ndisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwazviri hakusi kuda. Kukutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika. Tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi, saka dai yarega kudaro.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu sitimazve.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I'm here today. Yes, I want to mwanga melu kuona ngapa emeliga, Baba Kaule. Uze kuluma United Nations General Assembly. Ungati ni ngohambo loki?
Ngohambo, uluka kategile kakulu lolo. Uluka mwanga meli, welize. President Emerson Mnangagwa. Uguti amele ilize. Ilize, emumene sigio lapa kutimuti ilize, imelwe. Imelo ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esikibo esihlangana labo lithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelele lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo kuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye, kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva yinkani. ISADC yasisekela, ISADC isisekele ithe ama-functions kawahambe, sisuka lapho siya ku-AU nakathesi nje sikhona ngale, abantu bayatshengisela khona ngale, umongameli ukhona ngale, ukuthi ama-sanctions kahambe. Ama-sanctions aziwafuni kanti kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona. Ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe ngabanye abantu abalemazwe abo bona behlezi ngendlela ababekhonisa ukuthi basincindezele, ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English? Ukuthi kade sithini, tshela abantu sibili ngohambo lolu. Of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. So what important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty and the is defending these imperialists. They want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no, and this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us, And Zazavi is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since SADC is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kaule. I think we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
Nofala Makasimbe.
Ay, wataka simba. Tukutora nani uyeshe, muri kupi?
Tukutora na stendu yosu mateja, nuhu mbutuana.
Itaura yenyu.
Ya, ntuda kukuminda pa nye visit ya ituwa na wa Julius Malema.
Itaura yenyu, nasi gangu, muri free, itaura yeshe.
Da fara zvakanyanya zvataona zvichiwa naMalema achiya kuZimbabwe achizobata maoko pakurufuwa Mugabe. NaMalema naMugabe ane nyangoti zvinangwa zvavo zvakanga zvakafanana in terms of politics. NaMalema wakori nepfunga imwe chete yakanga ina Mugabe yekuenga vanhu vane ganda jena vachizofera maresources atingati maybe tikaita nyaya dzekuti ivhu kuwanawo vatema. Ndo pfungwa imwe chete yanga ina vamalema ndosaka vamalema vachichema zvakanyanya pamusoro pavamugabe nekuti vane zvinhu zvarevolution yese yakafamba nenzira dzafamba navamugabe ndo dzavari kutira kufamba nadzo musouth africa saka munhu arasikiwa zvakanyanya navamugabe zvekuti munhu aaitouya kwavamugabe vachitsvaka kuti vamugabe vakaifambisa sei in terms of traland yavo chaaizosvika parenguva yaiihafu asi aitini kuna vamalema zvanga zvichaita bhita kwaari bhozi vanga vaonawo zvakapotwa navamugabe zvavaifanira kugadzirisa indida panyaya dzekutraland musouth africa vachidzosa kuvana vevatema apo vanochifanira zvakanyanya kuti vamalema vaaita zvinhu zvakanaka pavaya kuzobata maoko ndakaona maspeches avo vere masuro munhu akanga achitema zvakanyanya kuti vasista tedu femaafricans tibata neeven kukatasa pazinophobia aitiwawo masuro vaizama kuti isusu semuafricans tinofanira kubatana nekuti tive tiriwa in the same continent vachizama kuti vati isusu musouth africa some of the whites nemaindian whatwat havasi kubatwa nezinophobia iya vari kunzi mainvestor asi isusu tisitaa kunzi tiri makwerekwera no saka vamalema vane mentality yakanga ina vamugabe yanga yakanaka zvakanyanya yekusimudzira isusu vanavo vatema vanavo muafrica saka ndinotenda zvakanyanya nezvaitwa navamalema ndatenda zvavo.
Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka. Okay, bye-bye. I think we have another caller. Hello, Mr. Hove.
Hello, Tete Mavelas.
Makadiko.
Aiwa, tiri nani, makadi tete.
Aiwa, tiri wadi, nasi tine gango, imi muri kuda kutaura nezvipi apa.
Aiwa, chekutanga ndoda kutenda ine basa renyu ramunoita rakanaka. Ndakakuona imuri kuDC pa live streaming apa.
New York.
Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchitabasa renyu rokutepfenyura.
Aiwa, tinotenda, imi ndimi munototishingisa muma, handiti maiona zvaiitika ipapo, saka ndimi munotishingisa.
Aiwa, maziso tanga takavhura.
Taura yenyu.
Chekutanga ndaida kutenda hangu vamalemawo nekuya kwaita kuzobata maoko asi pane mashoko avataura pakavhidhiyo pandaona vaitaura zvokuti mai Mugabe vanofanira kudefenda legacy yavamugabe kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo woupi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yavamugabe. Saka ipapa apo ndiri kuti ukanzwa munhu aita savamalema otaura zvinhu zvakadaro pane mashoko aanenge anzwa kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu aya yekuti mansion yavamugabe yanga iri mhita rezanu PF saka aida kugadziriswa mapepa ekuti iinde mhita ravamugabe. Saka ipapo todzoka topashora kuti aiwa zvinhu zvakadaro nyange dei zvaa zvakadaro zanu PF semusangano wakatangwa naiwe vamugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena vaidai vakangogadzirisa navega pachezvavo tinambozviziva izvozvo imba yongozikawo ndeyamugabe. Saka unodzoka utoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa nekutoti iyo ZANU PF tingatoiti ndioitori registered mhita ravamugabe nokuti vamugabe vangatova brand pachezvavo yezanu PF. Saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo vamugabe vatozorora legacy yavo vakatoshanda ngaichingoshandiswa nevana vavo because vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muine supashurongwa, muve nezuva rakanaka.
Ndanyi daungu ngotitaure mashoko maviri pana president vari kunze kwenyika.
Taurai zvinyu.
Tangachi daungu kuti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nokuti veZANU PF vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozitioniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kuti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozitioni ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriri wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana devangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozitioni vakaita savanelson chamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira
aiwa tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
tinotenda tete mavhi
okay bye bye I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri Wadi, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaurawo na Emmanuel Makondi kuJohannesburg.
Taurai tinzwe.
Shuwa ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa chenyu pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tine mitaura yenyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuZimbabwe. Ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku panga pachiitwa mavhotsi mazuva mashoma shoma apfuura. Saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinova ndora ndotsigirawo zvangu ndine urombo kutaura zvakadaro pane tenyusi.
Taura henyu.
Ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhauri tonje kuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meNDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa chokwadi pakunzwisa kwandinoita zvingavapo hazvo zvininganiso zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatsokuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano weZANU PF zvisizvokubirana. Saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu vedu zvenokuti vanhu havana zvavari kuziva kunyanya tavapolisi faneka rimwe bato handisiyadzivandipati hangu kwawinwa neindependent zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira. Saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvaungiwawo pazuva ranhasi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Atenda zvishinja.
Bye-bye. Gibbs, we're hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-elections, saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, Baba Dlodlo, Baba Dlodlo, uchona njani?
Yachona tibuchona njani baba?
Ngiyahle Dlodlo. Akuchi kuti wena ubona njani indaba zethu? Siphatha uDabula kwaMongameli ulapha eNew York. Siphatha ke uPeter Magombeni uDokotela olokuse sibhedlela. Kuzobuya ke lesidumbu sikaMoyi uRobert Gabriel Mkabe. Phose lakho.
Ya, ngizaqala ngesidumbu sikaRobert Mkabe leso. Hani kusobuye uthakathi lokusidumbu ngawe sithi sibhoda bhoda phakathi kwabantu banga. Asikhulumi ngakho kangaka lokhu kwesidumbu hali bona sobuyiwuthakathi indaba engifuna ukukhuluma ngayo sibili ngikamongameli into ambilile ngapho khona ngapha e-amerika ya vele sokuyinhlala yenza uhlale ehamba vele buye ngatholanga lutho lakathesi vele asiboni ukuthi uzabuye sithwaleleni now enye indaba nansi indaba kababa ugawuleli okhulumayo lapho thi yena isataki isisapota ukukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani? Ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bengakeli ukukhuluma njalo ngake bedle. Badla khonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khonapho Dlodlo. So here the caller, Mr. Dlodlo, is talking about sanctions and he says, you know, Mr. Gawule is always talking about some of these things, but that's the way they're feeding their families. So, Mr. Gawule, akuphendule khonapho.
Ngithanda ukukutsho kithi ukuthi ukuthi SADC nxa ihlala phansi ama countries e SADC uma ngulufu ekhuluma ukuthi ama sanctions kasuswe upresident we Tanzania
uriduce volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sekuzwa kabili so sicela ukuthi uthi kaphuthe bijani qhubeka ke ba.
Yebo, nyabo, mana ngichede kancane.
Ye, kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo usikhulume sikhuluma leso umuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama-sanctions akhona. Indaba engavumi. Umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha le ukuthi i-MDC kumele iqale iyefundisa abantu ukuthi uya-admitha ukuthi umumo wephathi yabo kanye labethi bayadliwa kuma-elections besithi bayarigwa kuma-elections kodwa nesevuma kanti sokuthi hhayi siyadliwa kusho ukuthi abantu vele asikhankase asisinyeleli kuhle ebantwini. Lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama-sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina
ujohan gawule
ngitsho ngokuthi ama-sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama-countries esadak ehlale phansi ekhulume even nakathesi i-America ivume ukuthi ama-sanctions asozisiwasuse ezinto ezingahambi kuhle bevumelana ukungani umuntu onjalo esala ukuthi ama-sanctions akhona.
Ye, sikubambe umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule 30 seconds. Ye, Dlodlo ngani sesukile ecingweni. Sithatha ubabunyoni. Babanyoni ungatshona njani?
Siyaphila abathumele njani?
Siyaphila nyona ungaphi khonapha emhlabeni?
Ya, lo nesemzansi apha ngihlala khona. Ngingathetha isikhathi siyikhulume endaweni.
Ye, ngiyakuqala.
Ngothena emakhaya abazali bafuna ukufundiswa nge-change. Akula nto ofuna ukufundisa ezinto zakho. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngokhetha. Yabona ungakhangela izindlela amanani awa ngayo phansi. Kujikisela ukuthi abantu ukhethe ezimbabwe asakalajikile kungaphuma emali bakhethe emntwini unjalo ude uyabona ukuthi i-election singene i-election from 2000 itshalnto yachaya umgali kodwa i-election ikazange indlela esikhundleni emakhaya ngala kodwa yilo zithengisa ukudla zithembisa ukudla loku lalokhu ukhetho ezimbabwe ngibona ngathi mina abantu balezi abasathini right two yilo ukuthi khuzi kwabo ugawule ngomuntu omdala and ngimhlonishwa engakuthuka umuntu okhulume engedibeka kuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabephukuphukela ngakhuluma ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphukuphuku ubaba wenyindlu yinto etshengisa ogawule into yabo yesizalo le ngabaselasinti yabona uyabona amadidala ogawule noshuma azama ukulingisela into yayisenziwa ngumoyo ujonathan owayekhulumela izano enze into engashiyoka ngathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamanje uhleli umuntu wakithi lapha khulunye kathi akekho ezimbabwe uphile esemazweni obaba gawule kuzafika isikhathi lapho ujehova azanisusa lapho elikhuluma kubi abantu bayakhala bayafa lapho esibhedlela bayafa abantu nendlala uyakwazi nagawule kodwa makazi sengathi izano seyisenti kathesi likhuluma ngegroupu yeclubu o-dictators ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhuluma ukuthi ama-sanction awaphumi uba khona kwama-sanction okubaukuthi khona kwama-sanction lina lezalibiza ama-sanction alisebenzisa imithetho elawubekayo i-constitution lithi maligabhene emakhaya ngaligabhena nokudla lina linethi indlala ezimbabwe lina ama-election emakhaya ngimakhetho bayalamba elizweni eliright umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe irayisi hhayi ukunikeza ukudla nibantu pay 14 kuyayihanyisa lokho yazi bentina badala njengani ugawu ngangingakhulumile njalo sokuyasihlanganisa mani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke isidumbu sikambongi ke uthini ngaso.
Mina uMgabe angithandi ukukhuluma angiboni lutho oluhle ngoba uMgabe sithi ngazi ngakhulu eZimbabwe njengoba labo ugawu ebayamutsho ukuthi uMgabe ungamutshilisi angeke ngakhuluma kuhle uMgabe sengiyoyishini njalo ngokwakibo ukuthi uyamingwabi engamingwabi ngonotomboli yakhe njengoba lathi sisokola nje sihlekuhle kungale mbumbuli nje phela bangiholo bangingwaba angokuthi amathuleni akhiwa nemali eningi.
Alandaba lakho hayi kuyazwakala baba Nyoni, sibongile kakhulu. Ungathi nalo kusasa Nyoni. Okay, Papa Nyoni. So what Mr. Nyoni is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system. So that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says, at the end of the day, the gaulers of this world are ruling, but one day they'll be the ruled guys, you know? So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello, Marvelous. Panam kuma Marvelous iraba.
Yeah,
I think I'm spanning my man on the biggie. Hello, biggie. Ai wata kasimba tukutaona na mkoma biganta urenyo.
Ndini mkoma biganta kere mbukutara mbukuno khaburwa.
Taureitinswi.
Ndabuta ropa msero pe situation in Zimbabwe kuyana. Nenye ma doktaza asili kuye na umaba.
Taureinyo.
Ningekuti zinzwa kaonesese nokuti dukura kwa nepenyu wevanhu vakawandisa. Zvaikwanisa hurumende yakwanisa kuti iwirirane nemadoctors pave nekuti vanhu vaone kurapwa especially kune vanhu vakawanda vane zvirwere zvakasiyana siyana vari kutadza kuwasisa maningirikene mishonga yekuwanikwa kumaprivate kuyakuyakuenchima nemaus havana kana mari yacho and vari kurapiwa neupenyu nekuda kwekuti madoctors asikana kumabasa vari kustrika vanhu vari kufa andiso zvinorwadza kungorasiwa neupenyu nekuda kwokuti hurumende havasi kuwirira nemadoctors kuti vakwanise kuvapa mihoro yavanotarisirawo inoita kuti vashandewo vachifara upenyu hwevanhu huchengetedze. Pane zvinhu zvakawandisa zvekuti vanofanira kunge vachiitawo nekufarawo vachivachipawo mari bhoza vane mhuri dzavarichengetawo vane vana vanoenda kuchikoro vane zvakaona zvavanoda kuita muupenyu. Saka vanoda kuti vafare vachipawo mihoro inouya kuvaitira zvakanaka vashande vachifara kuti vanhu vatase vawanewo kurapwa zvine zvakanaka.
Aiwa tinotenda. Tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare.
Ndiripapo futi nenyaya yekundirwa kuri kuita bato reMDC kumareserva. 2023 atova bhizi futi ende akasimborikari. Chiri kuitika ndechekuti vangori nesystem yekuzongochema kuti tazobirwa tadii but kuda kutasara chokwadi yekubira nguva kunenge kuripo zvako but chova tinenge chiripo ndechekuti bato reMDC vari kunyanya varayirwa vari mumatauni havaendi kumaruzevha vachinotsvaga rutsigiro ende chinhu chinozwa siripa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa but havasi kushanda vakumanewa kuti kada tasamira mabhainisa ndakabva ndakuzovatenzo zvavo diferenzi yacho yakanyanyisa evagunochema kuti yabirwa but 7000 agreed 1000 pano ndokuti kana nedza munotongoona kuti haa vakomana havasi kushanda ende vari kusera vakarara vari kunakirwa nematauni yaya but come election 2023 vakadzuka. Vanenge vachingochema kumirongo tadiro ende ichange ichingori permanent opposition until
aiwa mashoko mashoko makuru amataura mukoma. Saka dai maiwana mukana wokutaura naivo veopposition maiti chii panyaya yamuri kutaurai?
Dai ndakwanisa kunzekwanisa kusangana neopposition chivapawo mashoko echenjedzo pamusoro pemaiti vanofanira kuita vachibasa ravo. Ngavasarilai vazhinji vacho vakawandira patwitter pafacebook. vanhu vanovhota vacho vazhinji havasi vatwitter vasafacebook vanhu vari kumamisa vanhu havatorina vamwe vacho havatorina nemaredio havatorina kana nemafoni ndo vanhu vanofanakuta reach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vachivadzidzisa zvaozvo vanofanira kuti vaite ise kana vipaezimaelection ekizo vanofanira kuti vasarudzizwa iyo zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivachechedza kuti kana mutenge maakudai mudai mudaimudaimudaimuda vachivabatisa zvinhu pagiraundi kwete kuti vanoita zvokuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevhok havana zvese zvemafoni ndosanganisa naeven dfit yachakatowandisa kumaruwa nokuda kwokuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vachari kumatauni vakanozoitwa rali inonzi pazoita maovhapfuro pazodaizvikadai vachinzi vacho vanogara mumastriti havana kana zvitupa vachinzi vachipupai but iye vanotofamba nerekuti takawanda vachiringa nevamwe vanhu vasingavhoti but vhoti chaicha yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevho saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva zvavasiya nezvemumatauni kazhinji kacho munhu ari mutauni akatozongwarirwa vazhinji vacho vakatongwara ari mumatauni anogona kuziva zvoti but vanhu vari kuda kuti vadzidziswe vanhu vavari kufuma kuti vahwine vanhu vekumaruzeva nekuti ndivo vanhu vanovhota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Atenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually, I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas because it says it's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapha ecingweni. Baba masuku ngawutshona njani?
Ngiyatshona mfowethu, tshona njani?
Ngiyatshona ungaphi uselwakhweru?
Ye baba.
Ye, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi esiziphetheyo lamhla uzibona njani? Okokuqala umongameli uMnangagwa kuzobuya ke uPeter Magombeni udokotela kanye lesidumbu sikaMoyi uRobert Mugabe yikosikuphathayo khonoko. Phosela kho baba.
Umndana lo ongapho ethenzi naye ngapho kufana nokuthi asiyi phambili sizalele nje nxa ukhumbula umuntu abeseli kwi-roting chair i-roting chair isezingane yahamba ayindawo ilusizi nabafowethu laba kumbe ngobani abathi bangabogawule laba labothuma laba abengele kilona kakubazahlangana nakho kathesi bahlezi kahle kasanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo ubabuligawule kathesi kahle baba belabojonathan khona ngale kodwa kathesi siyamuza ujonathan sengumatitament naye wayedefenda njengabo bona lawo kodwa isikhathi dinetiuaa sizabezonabo sebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sebengaphandle kwamazwi singakwazi lokuthi bayabelekile kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwethu asomanga liqinisele leli sebabona bona laba abantu bona laba abazibizi kuthi khona kuzeesiana nakho ukuthi kuze kuyabo kusenzakala problem right but into enzama ukuthi ngibaqasile yona kahle kahle ngokuthi bafeze umhlangano weni lo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kulento ento eyenzakaleyo batsho kahle kahle but isibaseke ukuthi siyakona understand gathe time uthing wayesithi ha this is a state objection ngabe ngumntanakhe wayethethe weda b state or not state yabedela yena le ngumntanakhe wasi don't nothing like what is state sometime last week I'm not sure weda is state ngiyambanda kumbe liqiniso kodwa abe sasinga umuntu abe sinele ukuthi isitate kumbe liqiniso kuyimthetho sithatha isikhundla sawo so thina sithi idokotela lowu kungiwazithatha kumbe kazithathanga kodwa isetin issue yokuthi ngoba sikubona kusenzakala njalo kuzakubona kusenzakala abantu benamalaka singazithi bathethe mbani nabo benje behlezi ngelinye ilanga bazanyamalala
Siyakuzwa Masuku, ungathina kusasa baba, uphenduke futhi ngeviki ezayo kumbe kusasa. Sibonga kakhulu baba.
Ngiyabonga.
Yeah, that is Mr. Masuku. He has got a lot to say. He says that with Mr. Emmerson Mnangagwa, the country is going nowhere. He says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here and nothing happened last time, so he's going home empty-handed. And then he says, Mr. Kaule and others are now rooting for ZANU-PF, but it reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo. He says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of with the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something, like putting a lipstick on a frog, you know. So he says it
the
doesn't
famous
work.
Saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaule has gotten some kind of response to all these kind of things. Yeah, kind of
I understand
Mambo.
We have a caller. Hello, caller.
Hello, Tetima Felas Masera.
Oh, Dimkoma Donald, Murise.
Yeah, I'm 4 to 12.
Ripo, Murise, go to Tetima Felas.
I watiri wadi, Murkudakta or Nijipi, Naspano Panigango.
Ya, nchangu ti bate, mshatangu, nchaka kasira kuti wangwawani nguwa.
Bata itinzwi.
Ii, ndila utanga ngu nise kwendo kukuyu nila kunyuyo kukumsanga nuku haku kwendo kuku. Sino kwa zati tima fila, siku tuuna zimu nika zakatu wane, zilotu wane ukudiviri nani kudarika yedu, watunga miru washi washitoko na kuinda. Washitoka nzura nzedu utatinga inji. Nekutu chefuda mbo fixa matambuzi kwa ataka sangana, usi zakata vikunu havana kuindu. Waka tumira nume zao. Asipendu kusina kukunoku kwa kashini zati na mara, zati na mara. Lupa tino naona, shinko maanya waka wanda te tima fila. Ambasa dauriko, agara riko, ready, maminista mamaripo. Hili gishi na jino suzinge ya wanda kukuchi. Chiru mara yati nungu nati ya chira, inga mbu njiga, inga mbu iti mara. Sino kie, shoma eripo yenge shinko pachuko pachuko, saka haa. Sino ne zati tima fila. Kama shona zimu njiga zi wangu wakarongi kawa chita za kukanzura zizeli za kadaro. Inzeli zinungu ito gorene gore bata, atina chati noona. Kana mshaka wakangu wakazifambira nzende zuda yede zazi. Zile zazi nubereka mnika a, nika yadu ingade mbele ase achi na chati noona. Tanga famba sa wasi achi no doka mnika chati zifande basi nakana mame gadiu za ruta ure wawo. Lize puma pe basi pa reality pa ground ya po apana chati noona. Kungo ta ura kungo di jaza apana kana mame gadiu za tino mbona kinyo azi zobuda apana chati noona.
Echia buda apana.
Nyo basi la yo wa shuma wa shuma wa famba wa shino wana kawano wana kuko. Washino ya awo iko kundo wanga basirika nindendo dhani kwa nindegi, washina kikwa nindegi.
Saka point kwa seya? Point kwa seya mkoma Donald?
Hachino kwa dhani mkoti, iwa awo wakwa nse mkonjisa mkoti, wakwa kundikana, kana wakwa nzisa wakatanga wakwa admita zupu wakundikana. nifunga pano kuna vo ivo pachavo vanokwanisa kunzwisisa kuti chingadiwa vosudiruka vozara ndakundikana there's no way amungambonita hapana pane bidding inodiwa zvekukuti munhu akone wangabve poiswa vanokwanisa kuda tozama vamwe
aiwa mashoko makukuta
kuna kwatinosvika tete mazera tinoona akadai shuwa hakuna kana kwazvika kuti munhu anomhanya asi hakuna firo munyika munhu anomhanya anabvita hakuna ndege inoita mari ndakunhichiri chatadhi inenge haiwa chatadhi
icho kwadaiwa mashoko makukutwa mheno kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera
then kuita devolution nyaya devolution yanga enda koma blessing yanga vari kwedu kumasuku
oho ya yanga iriko town hall chokwataura itinswi
neshuwa kana begrun zvaizobudirira mune rimwe racing zvosusu ndiona sekuti nyika shuwa yanga budirira nokuti ndezoona kana kunoku South Africa havananga havauzonyanya kuita asi not maprovince ane zimba maprovincial structure ane zimba kata munhu anenge achiti premier anenge achiti dapro ndosaka makaona vamakuru vachitaura kuti vachitoteregwa nokuti munhu anenge achitolida nzi zvati ane magavhena aya anongonzi provincial governor but usina simba wachinoripota kuvakuru kucentral ndi vekuno vanenge vane simba saka kana ndoda sekuti zvakata shuga triangle inenge yava vanhu vekumasvingotoita kubhenefitawo vanikwa zviri kwedu tine zvinhu zvakawanda but hatimboonikwa zvinoenda zvongonoindai kuharare zvakaita kwamutare mangoda akapera achinda achibatsira vanhu vekuharare kana
aiwa
vakagadzira vanhu vachitambura zvingamboita saka ndiona sekuti haiyo devolution day yaikwanisika inobatsira nokuti munhu anenge ari padhuze nenzvimbo iyoyo unenge achiwanawo chauchauviri mwana wake unokwanisa kushandawo pabasa paipapo anezvazokuti vane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndo vanovatsigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakaoma miromo
ichokwadi mukoma aiwa muri kutoo pane vari panapa Sibangani Ndlovu top fan yadeo ari kuti true caller the president is very expensive sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top fan yedu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs
yes yabo akuruke mfowethu sitateke ubabugawule babugawule uzwile abantu bakhuluma sebili abanye labo babhala lapha kulo munye othi ubabugawule udube ngokuthuka ubabalwana ukuthi isiphukuphuku so bangani basola abantu khonokho ubabugawule lakhonokhu nje abakhuluma ngakho ukuthi umnangakuba ye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engaphathanga next so-ke abaphendule khonapho ubabugawule
ye liqiniso lelo Gibbs ngithanda ukuthi ngube ngifike ngasweli ibali eliqondileyo okuchaza umuntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama-sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ngithanda ukuwithdrawa
siyabongaukusebenzisa
imali elinjalo
hayi siyabonga ba
ye ngiye phambili ngibe sendisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abakwe-MDC ngabona be-MDC Alliance abakhulumileyo bavume ukuthi balo msebenzi omkhulu abamele benze ezigabeni kumaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalahlekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukhetho kade lusiwa khona lukhetho olukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayemele abanye balo bababo balamukele iZANU-PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo bele mbali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yikho kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma bakhuluma bathi umangameli yabuye ngaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi bona umangameli abantuncane bakhangeli abakhangeli ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelizwe ukuze bona bazuza abakuzuzayo kufana nokuthi izinto kuthiwa ziqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye nabomo ukuze thi izinto ziwome ngamandla bebe siyabopha khona ngale bekangela
khonaaiyabongaskuphela ye siyabonga kakhulu ke gawule ungathinela kusasa thank you so much Mr. Gawule sorry we're out of time and we have to leave it there we thank our guest this evening former Cholocho senator Pilif Gawule wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show signing off is Gibbs Dube in Washington DC till we meet again bye-bye good night
I'm Marvelous Mhlanganya Huye in Washington saying thank you very much for having been on our show let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.